tinoda kuti sarudzidzo dziitwe tichibvisa kumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu zvisiri pamutemo zvokuti vanhu vanonzi unzai nhamba dzenyu dzemahota fiis enyu maserial number zvokuti vanhu vanonzi taakunyora mazita hazvisi pamutemo hazvitendedzi pamutemo izvozvo ndo zvimwe zvatiri kutoti zvokuda kusangana navamunangagwa nehurumende yavo ko zvamuri kuti moda sarudzo dziri pachena zvisina gakava zvisina mvonga mvonga ko vana chimusoro vari kubhongodza muto kuita kwavakaguta vabva nekupi vari kutumwa nemhere vamasvikiro anani kana asiri masvikiro enyu budai pachena mapurisa asunge vanhu vari kupara mhosva idzodzo zvizikanwe kunzi anenge achiita zvakadaro madusura ndo mamashoko anga achitaurwa ipa
matambirwa sei nevanhu vekwamutara
makuverere vanhu vaita mufaro unotyisa wokutigamuchira kuti musangano watanga kufamba unoziva kuti nemanenge achifambise kuti mavara acho aonekwe saka tichatekaira hedu sezvo tiri kuuya chitionekwe mudhuwegwe chinoratidza kuti chichanakira nyika imi neni munhu wese angudzwa kunzi munhu wese kubasa muna 2018 panopera sarudzo dhora rese muhomwe homwe dzinofanira kunge dzakaooka mbudu dzichidonha mari dzichipinda muhomwe kwete zvokuti tinopinza mari mumabhanga tosadza kudziburisa ndo mamwe mashoko anga achitaurika iwayo nenyaya yokuti muono wavatangirai muono werudo wokuti vanhu vabatane pasaita kupokana tinangane nekuva neugaro hwakanaka kwete kutsvaga tii zvigaro nyaya haisi yechigaro ndeyeugaro saka ndo mamwe mashoko atatipakura vanhu vachifara zvikuru
saka muchibva kwamutare uku muchaenda kupi zvakare
tichibva pamutare chitima cherusununguko chototinhira choridza mabhero hachichamiswe ike zvino toenda pachitungurudza pavhiki rinouya iro musi wesvondo pari zvino tombotanga tichiita misangano kumisha inogara vazhinji sezvatakaita kuepwe sezvatakaita nhasi kubetwo open space